of sports.
Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechitatu chikumi 30 2021. Makateerera kuStudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndichitevenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19. Hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Inyaya yekukwira kwamakombi inondirwadza zvisingaiti ndichikonsidha kuti fiwa inambokwira. Plus zupu kwanditi iri kupiwa fiwa negavhumendi here. Saka vari kukwidzira chii makombi acho nani? Pamari yavanoda kuti tibhadharisa hatisi kufara sevagari. Toda kuti gavhumendi ipindirei vadzise mari. Mari 50 bhondi yanga yakangotinakira, ngavangogara iri iyoyo. Hatoda kubhadhara.
Vanhu vakawanda vari kuchema-chema zvikuru nekukwidzwa kwakaitwa mari nezupko kutanga mangwana.
Panoda kutoona kuti patsvakwa nzira inoita kuti vashandi vasaende munjodzi uyezve vashandi vasarasikirwe nemari dzavanotambira. Saka tiri pakati nepakati pegungwa. Zvinoonesa kuti titi nzira chaiyo ndeipi.
Vashandi vokumbira hurumende kuti ichengetedze mabasa avo munguva yekuvharwa kwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda munyika vari kuchema-chema zvikuru nekukwidzwa kwakaitwa mari dzavanobhadhariswa kana vachida kukwira mabhazi ezupko kutanga mangwana, vachiti mari iyi yakawandisa zvikuru. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Zupko yakazivisa nezviro kuti kutanga mangwana inenge yakwidza mari inobhadharwa nezvikamuzana kubva muzana, izvo vanhu vakawanda vari kuti zvichavaomera sezvo vasina mari nepamusana pekuoma kwakaita zvinhu munyaya dzezveupfumi. Parwendo rwaibhadharwa madhora $30 mubhazi rezupko, munhu waakubhadhara $56. Rwendo rwaibhadhara $45 rwava kuita $60, ukuwo rwendo rwaita $60 rwava kuita $110. Vanoshandisa makombi ezupko rwendo rupfupi rwava kutangira $70 kubva $60, ukuwo rwendo rwakanga ruchiita $90 rwava kuita $120. Mumwe wevanhu ava vaadhimai vafamba vati zupo yavaomesera nekukwidza kwayaita mari panguva iyo vanhu vazhinji vakaomerwa neupenyu.
Hatiswi sapota nekuti vanhu pachavo havana mari munyika muno, vanhu vari kutambudzika zvisingaiti kuti vazowana mari yakawanda wanda yekuti vakwire kombi kuti vauye kutauni. Zvinhu zvinototinetsei zvakare. Ivo vakomana vemakombi ava, hurumende yakati ngakufambe zupo chete, zupo iyo ndoyega inofanira kuti operate. Mamakombi ese akamiswa, PPP zvaitibatsira zvakamiswa. Saka ava vakomana ava vachina kombetishini, vakungokwidza pavanodira mapurizi ekuti kombi yangu yamari yakati nhasi.
Mugari wemumusha wamucheke F kumasvingo Muzvare Melodi wachenuka vashora kukwidza uku vachiti mafuta ekufambisa motokari haana kukwidza nekudara havaoni chikonzero chekuti kambani iyi ikwidze mari dzinobhadharwa.
Inyaya yekukwira kwamakombi inondirwadza zvisingaiti ndichikonsidha kuti fiwa inambokwira. Plus zupu kwanditi iri kupiwa fiwa negavhumendi here. Saka vari kukwidzira chii makombi acho nani? Pamari yavanoda kuti tibhadharisa hatisi kufara sevagari. Toda kuti gavhumendi ipindirei vadzise mari. Mari 50 bhondi yanga yakangotinakira, ngavangogara iri iyoyo. Hatoda kubhadhara.
Apowo Muzvare Alaika Time vati vashandi vazhinji vachapedzisira voenda kubasa netsoka sezvo mari dzavanotambira dzisina kuwedzerwa.
Isusu hatisati sevashandi hatisati tawedzerwa masalaries nekukwira kwemakombi, hatotoona sekuti tichatofamba netsoka zvedu tichiuya kumabasa because hazvibatsiri because mari yacho hatina. tachitokumbira hurumende itodzikisa masupuka kana kudzosawo zvimushika shika zviya zviyatikwire 30 bodi zviri nani.
Mushandi ane nzendo pfupi anenge oda zviuru zviviri nemazana matanhatu ane makumi mana emadhora pamwedzi kana kuti 2640 RTGS. Ukuwo anoshandisa rwendo rurefu kuenda kuno kudzoka kubasa anenge oda kushandisa mari inoita zviuru zvishanu nemazana maviri ane makumi masere emadhora kana kuti 5280 RTGS. Mukuru webato musangano rinomirira vanofamba nemaduta vanhu munyika repassengers association of Zimbabwe vatafadzwa gole yati vati sangano ravo rinoshora zvikuru danho ratorwa nezupko.
Isu sesangano repassenger association of Zimbabwe tinopokana nokukwidzwa kwaita maduta wani ezupko tichitarisa kuti zviri kunzi pa market yekutengesa mari kunze zvinhu zvakaringana zvikuru saka hationi zupko ichifano kunge ichikwidza mutengo wemaduta vanhu apa tatarisana ne-national lockdown ichange iriko masvondo maviri zvinhu zvinorwadza zvikuru.
Kukwira kwemari idzi kunoita apo sangano reConsumer Council of Zimbabwe kana kuti CCZ rakazivisa kuti kusvika musi wa9 chikumi mhuri ine vanhu vatanhatu yakuda madhora zviuru makumi mana nemazana matanhatu ane makumi masere nemaviri kana kuti $40,682.84 kuti ikwanise kurarama inova mari yakawanda zvikuru zvienzaniswa nemari inotambirwa neveruzhinji pamwedzi. Mutauri wekambani yezupko vaEvaristo Mugwadi vati vanga vakabatikana kuti vatipe viravo asi vati vachapindira bvunzo yedu izvo vasina kuzoita pataenda pamhepo. Studio 7 haina kwanisa kunzwa kugurukotara zvekutakura kwezvunhu vaFelix Mona sezvo nhare mbozha yavo yanga ichinetsa kubata. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, rinoti hurumende inofanira kuchengetedza vashandi kuitira kuti vasarasikirwe nemihoro pamwe nemabasa avo zvichitevera kusimbaradzwa kwematanho ekudzivirira COVID-19 kusvika palevel 4, izvo zvinoderedza nguva neuwandu hwevashandi vanenge vari pabasa. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Mwematano akatorwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ekudzivirira kupararira kweCOVID-19 anosanganisira kuderedza nguva yebasa kutanga na 8 mangwanani kusvika nenguva dza3 masikati. Uwandu hwevashandi pabasa hwaderedzwawo kusvika pazvikamu makumi mana kubva muzana. Mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa vaudza Studio 7 kuti vanokoshesa utano hwevashandi asi vakati vashandi nemhuri dzavo vanodawo kuramba vachirarama mukati medenda reCOVID-19.
Tisati tagadzirisa nyaya yekuti zvipatara zvedu zviite zvakanaka, mushonga wekudzivirira uwepo. Panoda kutoona kuti pachakwa nzira inoita kuti vashandi vasaende munjodzi uyezve vashandi vasarasikirwe nemari dzavanotambira. Saka tiri pakati nepakati pegungwa.
Vakurudzira hurumende kuti iwanise vanhu nevashandi vese mishonga yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19.
Ngavakurumidze kugadzirisa muzvipatara umu kuti zvinhu zvigare zvakanaka. Vakurumidzewo kugadzira mushonga wekudzivirira kuti uwanike vanoda kudzivirirwa vadzivirirwe. Uyezve vaise mutemo wekuti vashandi kana vari kudzimba hakuna unorasikirwa nemari yake yaanofanira kunge achitambira.
Asi mutungamiri wesangano revashandi Employers Confederation of Zimbabwe, Dr. Israel Murefu, vaudza Studio 7 kuti vanotsigira matano ehurumende asi vati vange vasingatarisiri matano akaomarara aya vachiti anokanganisa mashandiro emakambani.
Kana vanzi 40% it means 60% munenge muri kumba. Makambani mahombe ane capital angangokwanisa kuchengeta vanhu vasiri kushanda kwenguva yakati kuti asi kwete kwenguva refu. Asi makambani madiki atinoti masmall business vanotadza kubhadhara vashandi saka vashandi vanorasikirwa neincome. Zvinoreva kuti ivo kwavanogara kana kwavanorenda vanenge vakutadzawo kubhadhara. Saka zvine yatingati ripple effect.
Vamurefu vativo shuro yavo yange iri yekuti dai makambani aramba akavhura zvizere.
Tikuona kuti vanhu havasi kupfeka mamaski. Ukaenda kunogara vanhu mumaresidential areas kumamisha vanhu havasi kutedzera mitemo mimwe inodiwa yekuzvidzivirira. Tiri kuti dai pasimbiswa mutemo yekudzivirira kani kuvhara makambani kuti arege kushanda.
Pakushandira kumba vati vashandi vashomanana vanokwanisa kuita izvi sezvo makambani akawanda asina michina inobatanidza makambani nevashandi kudzimba dzavo. Vatiwo pari mamwe mabasa asingaite kushandira kumba. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu vapo mavhima vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vati ichokwadi kuti malockdown anoita kuti vashandi varasikirwe nemabasa.
Saka pakadaro pane vachida kuti hurumende ipindire kusapota makambani kuti akwanise kuramba achibhadhara mihoro, atingati mawages, kana vamwe vashandi vachinge vamborasikirwa nemabasa. Saka nyaya yesocial protection, nyaya yemasocial safety nets inyaya inenge yakakosha.
COVID-19 iri kuramba ichipararira zvakanyanya munyika, uye nezuro yakabata vanhu churu nemazana maviri nemakumana nevapfumbamwe 129,000 ikauraya vanhu gumi nevaviri. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vakabatwa necovid-19 pazviru makumana nezvisere nemazana mashanu nemakumatatu nevatatu 48,533, uye vafa vava churu nemazana manomwe nemakumatanhatu nemumwe 1,761. Vabayiwa nhomba yekutanga vave mazana manomwe nemakumanomwe nezviuru mazana manomwe nevapfumbamwe 770,709, uye zviuru mazana mashanu nemakumana nezvina nemazana masere nemakumasere nevasere 5,544,888 vakabayiwa nhomba yepiri nezuro. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Bato reZANU-PF razivisa nhasi kuti raumba komiti ichange ichiona nezvekupihwa kwevanhu nzvimbo dzekuvakira dzimba mushure memusangano waitwa nebato iri, uyo wapindwa nemakurukota ehurumende pamwe nevekanzuru yeGoromonzi zvichitevera kupwanywa kwakaitwa dzimba kuMelford svondo rapera. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vashitaura nevatori venhau mushure memusangano uyu uyo waitirwa pamuzinda weZANU-PF, munyoro anoona nezvemari uye varivo vakafanira kubata chigaro chemurongi wemisangano muZANU-PF vaPatrick Chinamasa vati bato ravo harisi kufara nekupwanyirwa kuri kuitwa vanhu dzimba dzavo mushure mekunge dzimba idzi dzavakwa zvisiri pamutemo. Vati nekuda kwekuti vanhu vanofanira kugara mudzimba dzavo vasina kubatira hura mumaoko, bato ravo raona zvakakodzera kuti rumbe komiti ichange ichiongorora kuti vanhu havasi kugariswa munzvimbo dzisingabvumirwe here, uye komiti iyi ichange ichitungamirirwa navaObert Mpofu. Mashoko avaChinamasa aya atsinirwa nemushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi, avo vati komiti iyi ichange ichisanganisira gurukota rinoona nezvedzimba vaDaniel Garwe, gurukota rinoona nezvematunhu vaJulai Moyo pamwe nemakurukota anoona nezvinoitika mumatunhu zvichienderana nekuti idunhu ripi rinenge riine dambudziko.
Komiti yebasa rayo richange ririokuongorora kuti ngatiregei kuita tsika yokuti tinotarisa vanhu vachivaka panzvimbo dzisakakodzera kuti dzivakwe, tomirira makore matatu mana dzimba dzavakwa tozouya topasa. Zvinhu zvinenge zvisina kunaka, hazvisi zvinhu zvinotenderwa nemusangano, nokuti sokuziva kwamunoita musangano wakataura kuti hauchatenderi, hautenderi kupuswa kwedzimba dzinenge dzakavakirwa munhu. Hazvisi zvinhu zvakanaka izvozvo. Saka komiti basa rayo nderekuona kuti pasati pavakwa, panenge potanga kuita zvinhu zvinenge zvichida kuitwa zvinoratidza kuti vanhu vanoda kuvaka, mungava mumatoro, mumapani, kana mujinga memugwagwa, kana pasi pemagetsi, kana kuti panzvimbo dzisakatenderwa kuti dzinge dzichivakwa, vanoudziwa nenguva yekukasira. Pasingatori nguva yakareba, vanhu vaya vavaka voziva voputswa.
Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Tlachwayo vati zvaitwa neZANU-PF izvi zvinoratidza kuti bato iri rave kuda kupindira mafambisirwo anoitwa basa nemakanzuru, vachiti makanzuru anofanira kushanda akazvimirira.
Izvozvi mvonga mupopoto yatiri kuona munomu munyika, mademolitions zvese zvakawanda, maland barons zvese, zvinhu zvese zvakacreatwa neZANU-PF nenyaya yekuti ZANU-PF inoda kuramba yakabatirira masimba isikapi masimba iwavo kana mvumo idzodzo dzekuti zviitwe nevari palevel yacho iyo kumaprovinces nekumadistricts basa rifambe zvakanaka. Kakomiti kavo kavaisaka hakana kana tsarukano.
vachina masa vakurudzira kuti mapurisa asunge vose varikuita chikoronyera vachitengesa mastende zviri pamutemo vashandisa zita rezanu PF kusanganisira nhengo yeboka revechidiki mubato ravo varoja pote avo vakatengesera vanhu mastende kumelfort vanhu avo vakazopwanyirwa mastende avo vachina masa vati hurumende haifanire kumirira kuti vanhu vavake pasingabvumidzwe yozopwanyira vanhu dzimba dzavo mushure mekurasikirwa nemari yavo vachivaka dzimba idzi vachina masa vati vose vakapwanyirwa dzimba dzavo kumelfort vachaonekwa kuti voitwa sei vachishanda pamwe chete nekanzuru yegoromonzi vatiwo avo vakavaka munzvimbo dzine varidzi vadzo dzisiri dzehurumende vanofanira kuripa varidzi venzvimbo idzi hurumende kuburikidza nebazi rezvematunhu nemakanzuru yowana kugadzirisa mapepa kuti nzvimbo idzi dzinge dzichicherechedzwa pamutemo vachina masa vati vaudza vagarwe kuti bazi ravo harikwanise kuita kuti vanhu vagere munzvimbo dzina mapepa vawane mapepa kana vasiri kushanda nebazi rinoona nezvematunhu
kanzu izvayakaita zvazvisina kudini kushata because uyu munhu angari kuita defy council who are the owners of the land. I must also say here Goromonzi Rural District Council we have established are the owners of Melford Farm. They were given to it by the Ministry of Local Government way back many years ago, so they were the owners. But uyu poto uyu akamboenda land isiri yake hana kana nepepa kana nerimwe wototanga kutotengesa land iyo. So zvakaitwa nekanzo ini ndinoona zvazvisina kushata kuti asto wastope yani poti, but wazotaurirwa kuti aiwa musaputse umba dzawakwa dzakanaka kudari ungadai wakaregiroka.
Vanhu vakawanda vari kurasikirwa nezvivakwa zvavo kusanganisira dzimba dzinonzi dzakavakwa zviri kunze kwemutemo pachirongwa chiri kuitwa nehurumende chekupwanywa zvivakwa ichitiri kuchenesa nyika. Musangano uyu wapindwawo navaJulai Moyo munyora anoona nezvekufambiswa kumabasa muzanu PF vaObert Mpofu vagarwe amai Stembiso Nyoni avo vanoona nezvemabhizimusi madiki dzimwe nhengo dzepolitibhiro yezanu PF dzinosanganisira vaSidney Sekera Mai navaDavid Parirenyatwa pamwe negurukota rinoona nezvinoitika mumashonaland East amai Apolonia Munzverengi uye vekanzuru yeGoromonzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Germany inoti yaburitsa mauto ayo muAfghanistan nhasi ayo anova ekupedzisira. Izvo zvasvitsa kumagumo makore makumi maviri Germany iine mauto munyika iyi, achishanda nemauto emuAmerica pamwe nemauto edzimwe nyika dziri muNATO. America neNATO dzinoti mauto adzo achange abuda muAfghanistan musi waGunyana 11, 2021 usati wapfuura. Dzimwe nzvimbo mumatunhu emuAmerica anoti Washington neOregon dzakanga dzisina magetsi nezuro zvichitevera kuwandirwa pamwe nekupisa kunotyisa mumatunhu aya, uko kwakasiya vanhu 12 vafa. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuNorway, Dr. Victor Chimutu, vanoti vari kukwanisa kubatanidza basa ravo semudzidzisi wepaBergen University panguva imwe chete vachitungamira zvakare sangano reZimbabwe yadzoka Maibuye iZimbabwe, uko vari sachigaro. Dr. Chimutu vave nemakore anodarika 10 vachidzidzisa zvidzidzo zvakanangana nebudiriro zvikuru kunyika dzichiri kusimukira dzinosanganisira dzemuAfrica, ukowo sangano ravo reZimbabwe yadzoka Maibuye iZimbabwe richishandawo kumaruwa kudzidzisa vagari kuti vavewo nemuono mumwe chete nevagari vekumaguta nemadhorobha zvikuru munyaya dzebudiriro neruzivo. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, jonga kandemiri weStudio 7 aita hurukuro naDr. Chimutu pamusoro pezvavari kuita.
Yeah, ichokwadi kuti kakawanda vanhu vanogona kunzwa tichingotaura nezvematongerwo enyika kana zvebudiriro dzevanhu. Ini basa ndinodzidzisa pauniversity, University of Bergen, ndine PhD yeGlobal Development Studies inosanganisirawo zvinechekuita nema health systems zvekuona kuti zveutano zvinofamba sei munyika dzakasiyana siyana, kusanganisirawo izo nyika dzedu dzesubsaharan Africa vanana Zimbabwe, Tanzania nana Uganda. Magwaro kana kuti research dzangu dzandonyora dzakanyanya unangana nezveutano kana kuti mahealth systems munyika dzedu dzana Zimbabwe, Zambia, Tanzania, Uganda kana kuti dzatingati subsaharan Africa.
Mane nguva yakadii muri ku Norway uye muri pa Bergen University?
Pa Bergen University ndagara ndakusvitsa 10 kusvika 11 years. But zvinosanganisirawo kubva pandakauya ipapo ndiri chitodzidzawo masters program yangu, ndikazotanga kuita PhD ipapo, pandakapedza ndikaita postdoc kusvikawo pakuzoita associate professor chingodzidzisa tiri ipapo. Saka dzatova 11 years kana ndisingakanganise kuverenga. Asi Norway dzakwana 12 to 13 years.
Tichiona nguva inoi nguva iri kunetsa pasi rose nedenda recovid-19, muri kuraramawo sei ikoko, kwakamira sei?
Nyaya yecovid-19 idenda kana kuti pandemic yanetsa, and nekubasa kwangu ndo mamwe maresearches atinoita zvatinenge tichiita pamabasa. But tinoona sise kuno Norway kuno kuri nane pakuti kune masystems kana tingati mahealth systems awo anoshanda, uyewo vagari vemuno kusanganisirawo isu tine tine vimbo kana kuti yatinga trust, public trust kuhealth system yawo. Saka tinenge tine kakugutsikana nezvinoitwa nevanotungamira kana zveutano.
Pamusoro pezvo Dr. Chimuti, tinoonawo muchiita nyaya dzekurwira kodzero dzevanhu nesangano reZimbabwe yadzoka nezvimwe zvakadaro. Munobatanidza sei maitiro iwayo?
Zvinhu zvekuti kunyangwe tichinge tichigara kuno tiri kure nekumusha, bati pfungwa dzekuramba tichifunga nezvenyika yedu yeZimbabwe hadzibve mupfungwa, nekuti tichida kuti kumba kwende kunge kwakanaka, kunge kwakagarika, kuti hama dzedu dzigare zvakanaka, nekuti vana veZimbabwe vagarawo zvakanaka. Ndo zvinotipawo shungu yekuti tione kuti isusu kunyangwe tichigara kure kana kuti tiri isuwe vanonzi vekudiaspora, chii chatingakwanisawo kuita pamwe chete nevamwe vari kumba kuti tisumudzire nyika yedu kana kuti zvinhu zvifambe zvakanaka.
Chii chakaita kuti mutange Zimbabwe yadzoka, mai wei Zimbabwe?
Zvakaitika paZimbabwe yadzoka ndezvekuti pakatanga kuitika zvemasocial movements, inofunga munoziva kuti pakamboitika this flag yakatangwa napastor Ivan Mavarire, pakazoita tajamukawo yaitwa nevakomana muHarare kusanganisana namukwananzi nevamwe. Tikazofunga kuti but chinhu ichi chinhu chakanaka kuti kwakuitika masocial movements, but takaona sekunge kumaruwa kwanga kwakasarira, kwanga kusina vanhu vaizama kuendawo kumamishicha kumaruwa kuti vazame kutaurawo nevabereki vedu kuti vavewo nemuono mumwe chete nevamwe mumaguta nezvematongerwo enyika. Ndo pakaita kuti isusu maZimbabwe ari kuno kunyika yeNorway takabva tagara pasi tikati chii chatingaitawo kubva kuno kuNorway kuti tibatsiridzane nehama dziri kumba. Ndo patakauya nezano reZimbabwe yadzoka. Chinangwa chedu hachisi chekupinda mune zvematongerwo enyika. Chinangwa chedu ndechekungoti tinge tichidzidzisana nevana veZimbabwe zvinechekuita nezvekuvhota, zvekuti vazive kodzero dzavo nekuti vakwanise kungowanawo information. For example, ipapa paCovid takanga tiine programu yekutototi tine maflyers ataisiira mudzimba dzevanhu.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe Dr. Victor Chimutu vachitaura vari parunhare vari kuNorway naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinoti zviri kuwana mari yakawanda zvikuru muBotswana kuburikidza nekurima zvirimwa zvakasiyana-siyana. Shingire Madondo akataura nevarimi ava ndokuti panyaya inotevera.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuratidza huru dzawazvo nekurima zvirimwa zvakasiyana-siyana muBotswana, muchiitiko choita kuti nyika iyi ideredze uwandu hwechikafu chainotenga kubva kune dzimwe nyika. VaGift Tobai wavo vane makore makumi mashanu nemana ekuberekwa uye vachirima mumusha weburorongo uri pedyo neguta reFrancistown, mumwe wevarimi vanobva kuZimbabwe vari kutamba nevhu munyika iyi. VaTobai vanoti vakatanga kuita zvekurima muna kurume gore rakapera, apo nyika yakatanga kuvharira vanhu mudzimba senzira yekudzivirira kuparira kweCovid-19.
town last year the yekutanga tanga chai ndo pandaka ona kuti ah zvekuti ndiite lockdown ndirim town ndisina zvandiroita ndakangogara kumba ha kwete ndo panda pano mundara ane farm yake kuti kuborolongo panga pasiri kushandiswa ndo panda taura nemudhava ndikati ah ini zvekuti ndilokerwe mutown pa lockdown pana pa kwete ndiende ndino picha hangu tendi musango imomo nditanga kuita set up something zvekurima.
Vanoti vakatanga business rao rekurima nemari ingasvika mazana maviri ezviuru zvemapula eBotswana 200,000 pula iyo yavakaunganidza kuburikidza nerimwe remabhizinesi ave uinjini sezvo vakacheresa mugodhi nekuisa mapaipi uye magetsi anobva kuzuva anobatsira mukupomba mvura. Mudzimai wavatobayiwa mai Pamela Tobayiwa vanoti bhizinesi ravo rine vashandi makumi matatu. Vanotiwo vanotengesa zvirimwa zvavo kumusika uri muguta reFrancistown uye vanhuwo zvavo vanogara mumisha iri pedyo nepurazi ravo. Mumwe womurima anobva kuZimbabwe vaJames Tobayiwa vanoti vanobata mari inosvika kumamiriyoni mashanu kana kudarika pagore kubva zvavakatanga kutamba nevhu muna 2017. Vanoti vanotarisira kuti goro ravo rekurima miriwo richakura kakapetwa katatu mushure mekunge vatanga kushandisa magreenhouses sezvo vange vasingarime munguva yechando.
Fana kuintrodusawo zvizvada semagreenhouse. Well, soon after we know kusina madomasi because anenge arohwa ese newinter saka vanhu hamuri kusina. Saka isusu tokapitaliza manje neizvozvo kutiita magreenhouse allweather manje inenge yavo.
Sachigaro wesangano revarimi vemiriwo munyika iyi reBotswana Horticulture Council muzvarose Khabo Ramathu vanoti kune zvizvarwa zveZimbabwe zvingasvika mazana matanhatu nezvinomwe zvinova nhengo dzesangano iri uye kuwepo kwavo kuri kubatsira kwazvo sezvo uwandu hwemiriwo inotengwa kubva kuSouth Africa uerera nezvikamu gumi kubva muzana gore rakapera.
Vanhu vanobva kuZimbabwe vanoziva kurima. Izvo zviri kubatsira kwazvo nyika yedu yeBotswana kuti ideredze uwandu hwechikafu chinotengwa kubva kuSouth Africa.
Muzvare Ramathu vanoti shiro yavo kuona zvizvarwa zveZimbabwe zvichiita mishandira pamwe nevagari venyika iyi kuitira kuti varimi vemiriwo vari zvizvarwa zveBotswana vakwanisewo kudzidza uhurudza uhu.
Tiri vagari vemuBotswana takafanira kudzidza nokuona zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe mukurima miriwo kuitira kuti tikwanise kutyisa nyika yedu. Tingagona chete kana tikaita mushandira pamwe nezvizvarwa zveZimbabwe kwete kuvaona sevanhu vari kuuya kuzotitorera mabhizinesi munyika yedu.
Nyanzvi munyadza upfumi dzinoti kurima nekufuya kunobatsira nezvikamu zviviri kubva muzana muupfumi hweBotswana pagore uye mari yakawanda ichibva mukutengeswa kwenyama yemombe. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kugonzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave.
Chirongwa cheLive Talk na 8 PM chiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Vanhu vakawanda vari kuchema-chema zvikuru nekukwidzwa kwakaitwa mari nezupuko kutanga mangwana. Vashandi vokumbira hurumende kuti ichengetedze mabasa avo munguva yekuvharwa kwenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei ku studio7@voanews.com. munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. ini ndini Rachel Choto, ndiri muWashington DC.